Hey, mthwakazi omuhle eZimbabwe omuhle ndinomgamshira imjongo wathelu chebe chidiki uhlelo The Connection Studio 7's very own youth program that targets tackling anything and everything related. Today is Tuesday, the 18th of June 2019. Zimbabwe omuhle, welcome mune chirongwa chedu chebe chidiki. I'm your host, Mike Ove. Once again, Zimbabwe Moshe, and Nomkamchrai, Muchurongwa Chedu Chevechidiki, Ushelo, The Connection, Lilami, your boy, yours truly, Big Mike, aka Mike Hove. Welcome to The Connection, Studio 7's very own youth program that targets tackling anything and everything youth related in Zimbabwe. And today is Tuesday, the 18th of June, 2019. Tonight on The Connection, we're discussing a day that is very momentous, not just in South Africa's history, but in Africa's history as a whole. Tonight on The Connection, we're discussing the Day of the African Child, which is celebrated on the 16th of June every year. When we date back to the 16th of June 1976, South Africa as a nation experienced a very momentous event, which not only shaped the nation's future, however, it shaped African history as we know it. In June 1976, South African youth of color took to the streets of Soweto in protest of being taught in Afrikaans instead of English. So bona bathi hayi thina njengabantu abensundu asifuni lokho ukuthi nizabe lisifundisa ngolwimi olwe Afrikaans hanzi aiwa kana muchida kuti dzidzisa either tidzidzise nechirungu sezvamama muchimboita kana kuti moti dzidzisa nerurimi rwatoziva isusu. So essentially what they were saying abantu abasakhulayo is Pansi nge Afrikaans asifuni lokhu. This was supposed to be a motion introduced by the Afrikaans government at the time as an idea of pushing forward the suppression against abantu abensundu. It is during this event that many refer to as the Soweto Uprising that people such as young Hector Peterson, who at the age 12 was shot and killed by Mapurisa. As mentioned earlier on, Zimbabwe Moshe, the Soweto Uprising was a moment that shaped South African history as we know it. This is what led to members of the African Union setting aside this date, the 16th of June, as a day that we use to remember the people that died during the Soweto Uprising. But at the same time, it was a day that was set aside as a day that people utilized to raise awareness for children's rights in Africa. Zimbabwe is amongst the African countries that pledged to protect the rights of children and the youth. Amongst them, as mentioned, is the fact ilizwe lethu eZimbabwe lavuma ngempela, and it's in the constitution ukuthi we are going to protect amalungelo abantu abasakhulayo njalo abantwana. Kodwa is that happening elizweni? Ndizwa zviri kuitika here? I'm looking forward to hearing from ama guests that are going to be joining the conversation. And of course, I'm looking forward to hearing what nina abalaleli bethu vatheru have to say about nyaya ya tiri kukurukura nhasi muchirongwa. +12026192077 is the number to call if you're looking to join us tonight. However, Zimbabwe Moshe, musakanganwe tiripo zvakare pa WhatsApp, saka munogona kuti text up +12026520318. Tiktepenyura zvakare pa masaisai anoti 909 medium wave frequency pa 4930 uyezve pa 6065 nepa 15460 kilohertz. We are live as we speak, Zimbabwe Moshe. Voto abafisa kubukela ku internet, we are broadcasting live on our three web pages: www.voazimbabwe.com, www.voashona.com. Tiktepenyura zvakare www.voa.com. However, Zimbabwe Moshe, whilst on the same issue of where we're broadcasting, we're also live on Facebook. So for all our Facebook fanatics, as we speak right now, tirikutepfenyura on our three Facebook pages, those being VOA Studio 7, VOA Shona, uyezve pa VOA Ndebele Zimbabwe Moshe. Saka kana muchida kupinda muchirongwa, you can write your number and your name in the comment section, and I will be calling you live on air. Kuti mupinde muchirongwa mutudzo maonere enyu. Lingakohle pela mutsvakaza muhle. Share the program, faka nama likes, faka nama hearts, kuitira kuti tione chirongwa neuhwandu hwedu. Hey, Taita, land, Deipiko, Hamadzangu. If you are with us right now, you are tuned into The Connection. I'm your host, Mike Ore. Tanki, abontanga. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Now, all I ask is that you follow us on social media and join the conversation. Our Facebook pages are VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. Or you can text us on WhatsApp. The number is +1 202 465 0318. To converse with me, follow me on Twitter and Instagram. The username is at Big Mike 3, BigMyke3. Nansi ngoma eka DJ Skyver uthi imali yeqolo. The Bulawayo Arts Awards are approaching. Zimbabwe umuhle lingakhohlwa phela to vote for the boy u DJ Skyver. At Big Mike 3 is the username on Twitter and Instagram. So BigMyke3 is the place you can find me on Twitter and Instagram. What does Mbapo Omuhle? I'm right here with you all for the next hour. Saka Musa tease mjenda kunana Twitter mjenda kunana aiwa. Tripana papa mapeje duma tattoo. Facebook VOA Debele, VOA Shona. We are Zepa VOA Studio 7. We can meet on Twitter and Instagram after the show. We're talking about the Day of the African Child. This is a day that was set aside by the African Union as a day whereby vachange vachicherechedza kodzero dzevechidiki, kodzero dzevana, dzinosanganisira the basic right to education, basic right to health care, basic right to sanitation, basic right to nutrition. Saka nyairo mugango nhasi ndeyekuti kuZimbabwe uko hanzi kune zvinhu zvakawanda zviri kuitika tichitaura so varairidzi vari protest now over Tanza, but just kubadarwa. Now, in turn, that is something that is affecting vechidiki kuzvikoroko. Hanzi zvekare vabereki vari kuchema chema vari kuti ina hangu pachi zvangu mari yekubhadhara school fees handinayo. That is now in turn affecting the children's basic right to education. Muzvipatara hanzi hamuna mishonga. Saka in turn, that is another thing that is affecting the basic right to these youths. But before we delve deeper into our discussion today, let's go back to the weekend. That's Bueleni, chigi chigi, go back. Where all the commemorations happen, this commemoration happens every year on the 16th of June. So this Sunday, Abasakulayo, who belong to different organizations, namely the ZINASU and of course the MDC, the Youth League, had commemorations whereby they were talking about this issue, Nyaye, the Day of the African Child, and how it relates to Zimbabwe. Let's take a look.
Takaungana pano che education is in a vote point accessible. Takaungana pano nema roads and nema komba. Takaungana pano with everything in shambles in this country. Why? And why? It's because of corruption in ZANU-PF. It's not because of anyone. It's because of mismanagement in ZANU-PF. It's because of EP and his administration. And what are the answers? Saka it's too good. Next, we are asking till June 1976. Vana vadiki vemuSouth Africa. Vaona kuti zvavari kuitirwa havazvidi vakaitei. Vana vadiki vemuSouth Africa. Vaona kuti education yavana kuti.
Well, that right there was Umnumzana Godfrey Kurawone. He's the organizing secretary Batore MDC Uko Kuligi Yevechi Diki. But you just heard for him himself, that was an event that the MDC held over the weekend. Bona Abad Sakula Yabibandele MDC, they separated Banzi, Umwoku Mash West, Umwoku Mash, Umwoku Matebelele North, Umwoku Matebelele South. That was the leadership of the MDC. And Bona, they were all there speaking about the Day of the African Child. Nishilongati inkanganiso yabasakulayo iZINASU, it's a students organization. Labo, they also had ama commemorations whereby they were addressing similar issues. However, Zimbabwe Omuhle joining me live on air, coming through via telephone from Zimbabwe, is Godfrey Kurawone. So let's hear him speak for himself. Wa Kurawone, mapinda mchirongwa zvirikufamba here mukoma.
Hili kufamba mkuma maichu magadini.
Aiwa.
Magadini wa chere.
Istu kufara kana mungu kufara o.
Aiwa watino tena.
Nyayere mkango mainzwa. Day of the African Child. Ndimi kababano. Hava kuona ipa video. Muchi nyato taura. Mjisa aiwa. Pane zvakawanda wanda suru kufamba zvakanaka ku Zimbabwe. That is regards to kodzero dzeve chidiki, kodzero dzevana ku Zimbabwe. Tu dzeyo zvizere.
Isu seve chidiki ve MDC takaona zvakakodzera kubaitirana pamwe chete nezvidiki pasi rose kukomemoreta zuva iri rasi 15 June zuva ratinoziva kuti rakaurayiwa vana mastudents anopfuura akanotewa 176 but avo vari kuti aiwa akasvika 700 taisakaona zvakakodzera tibatane nepasi rose kucherechedza zuva iroro tichikonzidha zvatiri kuona muno muZimbabwe hazvina kusiyana hazvina musiyano nezvakaitika muSouth Africa panguva iyoyo iko zvino izvi mukateera video yanga ichiplaywa taitaa unemployment hamuna mabasa muno muZimbabwe taitaa nyaya education haichikwani apa havana chikoro havakwanisi kudzidza nokuti mafiza asikuwanika chikoro chiri kudhura ukaenda muchipatara hamuna mishonga. So all these are basic human rights and these are rights and not privileges, so the government should provide for these rights. Saisusu tikuti aiwa zvakaonekwa nevechidiki remuSouth Africa 1976 ndo the same zvatiri kuona nhasi and therefore hatigoni kuignora zuva iroro kuti tiyecherechedze nokuti rinotirangaridza nokuti yeuchidza nokuti taridza zvatinotangana nazvo nhasi.
Zvino vakurawo nechindudza iwo, how is the day of relevance to a country like Zimbabwe? Of course I understand kuti pane pledge yekuti you know, as a country we're going to be protecting the rights of children, but that aside, how is it of relevance to a country like Zimbabwe? South Africa went their own route, they have their own independence, they had their own moment of history. How is that specific moment relevant to you as a young person in Zimbabwe?
Zuva iri inoda kufananidzwa nezvipitika muZimbabwe nhasi. So kwandiri mubvunzo wenyu wakaita kuti iriri relevant nemhaka yei, nokuti nhasi muno muZimbabwe education chaiyo chaiyo haisi kuwanikwa. Nhasi muno muZimbabwe mushonga muchibhadhara hausi kuwanikwa. Nhasi muno muZimbabwe the basic human rights are not respected. Mukatarisa zvakaitika musa 1 August zvavanhu vanhu vakafurwa nepfuti vakafa nokuti vanga vapinda mustiki vachiratidzira practicing and exercising their constitutional rights. Zviri mukonstitutional Zimbabwe kuti is have the right to demonstrate, but vana veZimbabwe vakapinda mustiki vakafurwa vakafa musa 1 August. 14 January vana veZimbabwe vakaita shutdown vachiratidzirazve kukwira kwemitengo yezvunhu vaingo exercise their constitutional rights. But vazhinji vakafuhwa vakafa, vazhinji vakanyangarika, vazhinji vakasungwa. Nhasi vamwe vari mujere vachitongerwa mhosva yekudemonstrata. Tarisi kuti zuva iri muZimbabwe rakatikoshera nokuti zvakafira vana muSouth Africa 1976 ndo zvatiri kuona nhasi. Asi tinodzidza isu sevana veZimbabwe kuti zvakaitika 1976 nesu nhasi, if we want to free ourselves from this bondage, tinofanira kutevedzera zvakaitwa nevana kuSouth Africa.
Regai ndikubatsirai pamuromo wakurawo nenditore muteerere then ndikudzoka kwamuri in 2 seconds. Handisi
zvakanaka.
Right, zuluka ndaba ndiyamuzwa. Nangu munumzana uGodfrey Kurawone uye asho kuti ngombono wake, in his opinion, what happened in South Africa is very similar to what is happening in Zimbabwe today. Kuthwa ai amalungelo abantu abasakhulayo awahlonitshwa, kuthwa they mean nothing as we speak. Lila lithini ngodaba olukhona egudwini, +12024650318. You can send us a text on WhatsApp, noma nje you can call us live on air, +12024650318. Asi ndinemuteereri wangu wekutanga apinda muchirongwa. Kola kola mlaleli, ngubani okone cingweni? Ari parinare ndiani? Hello muteereri.
Hello.
Yes, Baba, how are you?
Hello.
Yebo, ngibani okhonekcingweni?
Mudube okhonekcingweni.
Baba Dube, unjani?
Ngiyaphila baba, kunjani?
Hayi, ngiphilile. Usungenile kuhlelo. Usixhoma ungaphi baba?
Ngifona ngisezithawundeni eGwanda.
Yeah, usegwanda ubaba. Hayi, siyabonga ngokungena kuhlelo baba. Udaba lukhona egudwini oluzwile. Namhla sikhuluma ngamalungelo abantu abasakhulayo. Sisanda ukunanza ilizwe leZimbabwe was joining amazwe achiyene kwele Africa. Sithakazelela usuku lwe Day of the African Child. Sibone ngomnyaka 1976 wabulawa abantu abasakhulayo kwele South Africa, bona belwela amalungelo abo njengabantu abamnyama. Besithi hayi, thina asifuni ukufundiswa ngolwimi lwe Afrikaans, sifuna ukuthi bahloniphe amalungelo ethu. Namhla kwele Zimbabwe abantu abasakhulayo bathi hayi, uhulumende okhona akahloniphi amalungelo abo, labo sebefuna ukwenza into efanayo. Wena uthini ngalokho?
Mina ngishutshwa izenzo lezi ezenzakalayo, uhulumende wethu uyasibulala.
Usibulala kanjani baba?
Umnotho ufile, abantu siyahlupheka eZimbabwe. Ungacomplaina usubotshwa wegeswa amacala.
Pho kumele senzeni ukuze ilizwe liqhubekele phambili kahle baba? Ngenxa yokuthi ushilo kahle wathi izinto azimanga kuhle eZimbabwe.
Izinto azimanga kuhle sibili, siyahlupheka.
So kumele kwenzekeni ukuze silungisise udaba lukhona?
Udaba lolu ukuthi lulunge ukuthi uhulumende lo kaphume esihlalweni.
Kodwa yena uhulumende uthi wavotelwa ngabantu. Manje njengoba lonke liyangena lithi hayi, wonke uhulumende lo makaphume, ngubani wavotayo?
Kavotelwanga lo wabamba ngodlakela.
Hayi,
siyakuzathi nxa evotelwe, kasozathi nxa evotelwe abulala abantu.
Hayi, siyakuzwa. Ethu baba Dube, bengicela ukuthi uyehlise ivolume yakho ngenxa ngiyazizwa la.
Yebo.
Bengicela ukuthi uyehlise ivolume kancane.
Oh, yabo. Yikho uhulumende lo kasimvotelanga. Ngoba ngaye simvotele ngaye kabulala abantu.
Hayi, siyakuzwa baba Dube, ngiyabonga kakhulu
ngingena kuhle. Abafileyo.
Ya, hayi, ucingo la Dube ukukhanya la ngani luyahlupha. Foni ya ba Dube yangayichinetsa zvikurusa. Saka I'll ask my producer to try get him back a little later. Hopefully network inenge isinganetse panga paneka echo. Saka tino rombo. Kodwa ngibona abantu bakhanya ngani bayavumelana ngalokho okushiwo ngoDube. Asambeni emakhaseni ethu amathathu sizuthi abantu bathini. Kukhasi lethu LVOA Ndebele, ulo Musa Mazibuko uthi hola ba force sonke ngiseSoweto kwele South Africa. That's exactly where it happened. June 1976, ngaleso wethu abantu abasakhulayo bona baphuma ngobonengi babo peacefully protesting, kanti amaphoyisa athi hayi, namhla sikhangela ukudubula abantu abasakhulayo, abantu abamnyama. And ngempela young 12-year-old Hector Peterson lost his life fighting for the rights of black people. Nangu Nenisa Dube uthi salibonani makadini, I'm watching you from Pretoria, North South Africa. Nesisa unjani? Kwele Pretoria abantu babu waka Setswana, wabu waka Setswana na Nenisa. Nangu Clemens uthi nanzo, Clemens unjani puti, umsunduzwa ukhona uthi ngilalele ngise Aratambo Echoza, uAlpio nuthi ngilalele ngise Alexandra Bramley, uAustin nuthi ngise Johannesburg, Roodepoort, that's where they prat Afrikaans, Mr. Austin. Oh, do you hear prat Afrikaans, Mnyer? Usindiso uthi, salibonani, sisonke. I thank you so much, abantu abangenayo kuhlelo, balani imibono yenu so that I can read it live on air. Abafisa ukungena kuhlelo, you can also write your numbers, sizakufonela. Kukhathi lethu LVOA Studio 7 nangu Terry Singadi uthi my channel, it's your channel for sure, welcome, welcome, welcome. Efias Wondo uthi hello, hello Efias. Ugeto Love uthi no sound, angazi vele ukuthi magazeri isayirenya ye sound, kana mchitinzwa, isayi mahat nema like ndrukona unge bangwe warukunzwa. Ushedrick Gasura uthi what's the discussion, danyatu sanangura wa Shedrick. Nasi mchironga we're talking about the day of the African child. This is the day, 16th of June 1976, a lot of young South Africans lost their lives, South Africans of color, lost their lives fighting for basic human rights. Uforgive Mashangu uthi put the sound. I Gutsa, please make sure Gutsi you increase your sound. I see Kang Lukti say Lungisa Utabololu Utariro uthi watching from Kenton Park in Johannesburg. Welcome to the program, Tariro. Welcome, welcome, welcome. Kupeji redure VOA shwana shunenge shuruku fire. Lennon dambazam. First one you found better, Lennon. Anzi, Mike, over my bro. How are you? Indribo angu. Anzi, I trust you, okay? It's when the youth of land come together, regardless of being Xhosa, Zulu, Pedi, Tswana, Sotho, to fight for their Bantu education and to fight for oppressive regime. Zimbabwe is also a dawn of such a revolution. It seems as though he's saying exactly what Godfrey Grawen was saying. Christopher Jamu, aruku watching live. Tino Gamchira Jamu. Onya Sindoro Vaitha Nam. Tinofara chikodze vaitha number nayo Tsitsi anzi watching from Cape Town. Tino mkamchira mchirongwa Courtney vati bro Mike Morisei aindri kufara kana mchifarao. Edith is watching from Gaborone. Dumelang Edith. And Talent is watching from Cape Town. Who's it, brah Talent? What does Mbapo Mose? I have my second guest joining me live. Melissa Chingwanangwana. Yena mwentla nganiso amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Ngishilo ngathi ababalisi bona bayatshengisela bathi uhulumende is not paying them enough. Kuthi hayi, loko, everything that you guys are giving us is peanuts. I can't even send my own child to school. So what's the point? I can't get to school, so I can't do my job. But it's not for me to speak. Masizweni uthi yena uMelissa uthini. Melissa, ngiyakwamukela kuhlelo sisi unjani?
Ngiyaphila, ngiyabonga ukwamukelwa.
Welcome, welcome, welcome. Mune chirongwa chedu cheve chidiki. Welcome to the youth program. Well, I'm looking to hear from the horse's mouth. I hear that your members of R2s are protesting today. Anzi, Maria Murugupiwa, Muzgufara Nayo, you're not happy with the money that you're getting given by a government, and you feel it's not enough to get by, so you put your tools down. Where to from here?
We as an organization have decided to withdraw our services because continuing to go to work at this point is actually a miracle, because in order for us to be able to fully give our services, we need to have our needs met. So our employer is not meeting our needs, and therefore we've decided to withdraw our services.
Mm-hmm. Now, the employer has verbalized a lot of concerns. The employer has said, you know what, one of your concerns is to be paid in U.S. dollars, but we don't have U.S. dollars, it's U.S. dollar. Well, giving you what we can, how do you move forward from there?
Well, it's now common knowledge that our economy has re-dollarized, and it would be unfair at this point not to include civil servants, especially teachers. I'll speak on behalf of teachers. Everything is now in US dollars. We have to accept that our economy has re-dollarized. So our employer should accept that and listen to our concerns and give us our salaries in US dollars.
Now, Melissa, what's on the spirit of the topic of today, the Day of the African Child? One of the rights, I guess, that people keep referring to is the basic right to education. Do you not feel as though, you know, such actions are something that are infringing on the children's rights?
Well, as teachers, our core business is the child. The child is our client. But in order for us to give quality education and access to education to all children, it means our needs have to be met also. because the rights of the child and the needs of the teacher are intertwined. So it would be impossible for the teacher to fully give his services and meet the rights of the child without their needs being met.
Mm-hmm. Aiwa Melissa ndachikumbira kuti mubate parunare ndidzokere kuna vakura vaone tinzwe kuti navo vanoti nezvamba mabva kutaura handiti mama.
Okay.
Right, Zimbabwe Muhle, that was Melissa Chingwanangwana from the Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Yena lai ungumbalisi. She is a member of our tools. Uta aitina, we're putting our tools down. Nyengot uhulumende is not satisfying us. Nipindenga mbuza nati, njengoba you guys are now protesting. Is that not an infringement of the child's rights? Wata ai, for me to serve umtwana, I need to be able to be served. Lina litini ngota volukona. Goto wangyezo kutu nilomula leli, ndugu ndonjili mteleri, ndugu pandayenda kuna wakura wane, pando peza ni mteleri. Kula kula mula leli, mapinda mchurongwa, mbano kone kwenye.
Mwuta orana mnyara zibupondi.
Mkoma mwunya, zulufambe.
Zulufamba mkoma.
Ndimi kama pinda mchurongwa, baba. Anzi, day of the African child. Muswa 16 June ku South Africa uko muna 1976 vechidiki vakapfurwa nemapurisa iwo vechidiki vanga chirwira kodzero dzavo zvino muri kunzwa vakura one avo vebato re MDC mu Youth League vari kuti nesiwo sevechidiki veZimbabwe taneta hanzi kodzero dzedu dzirungombunyikidzwa na hurumende aripo saka nesiwo takatarisira kunoratidzira mungati nazvo izvozvo.
Nyata rono kura oni ino iri kunzikwa. Munhu wose ari kurwadziwa muZimbabwe but chakutarisa kuti vana vakura oni ava vari kuzoita vachikanganwa kuti fasarwa nezvekodzero dzevana vadoko. Vakubatanidza nyaya dzekutambura kweZimbabwe. Kachitaura nyaya dzevana vadoko ndofunga tofanira kuti achitaura nyaya dzekuti free education. Poita kana kuti yevo access yekumabasa yekuti chero uchizikanwa kuti maindustry asara mashoma. Government kungainyanyi kukoshesa. Vana vanenge vachangobvawo kana kumakoleji kumayunivhesiti veipiwa mukana yefirst preference. Madhara aya akadarikidzawo makore epenji nobviswawo pachipinda ana adiki. Manje vana vakura one ava kutaura zvehondo ava vari kutaura kuti hurumende iri kukanganwa vana veZimbabwe iri kukanganwa zvinhu zvakadai but izvo zviri kubata munhu wese yet isu tinoto takatitizawo muZimbabwe here but noti kuda kuti ZANU-PF yakatikwadza hurumende yakatikwadza titorinaa kutoona vanhu vakaita seina anotobhilivha kuti MDC yakakondributa pakudora kweZimbabwe. Takatotiza masanctions muZimbabwe hatinatiza ZANU-PF isisi before MDC taitovamowo muZimbabwe kuti titoenjoya nyika saka ngavazive kuti iyo pati yavo yavari kumirira iyoyi itori pati yadambudziko itoriwo dambudziko guru chaizvo ngavasakanganwa saka na vachitaura vari kumaofisi pavona vakura vana chamisava ngavarangaridze kuti siwo tii dambudziko homu kutambura kweZimbabwe ngavarangaridze yegovava kugadzira kudivi kwavoko kuti vabetsere kubvisa mamazidhera yaiyi haisi kukanganisa ZANU-PF haisi kukanganisa ZANU-PF iri kukanganisa munhu wose but kana vakutaura nyaya yemakodzero dzevana ngavasakanganwa kuti kodzero dzevechidiki dzakasiyana kutambura kweZimbabwe mukutambura imomo government ngaikoshese zvandataura izvo. No input yangu.
Right. Mati zita ndiani baba?
Mnyara zimponde.
Mkoma munya.
Mnyara paji. No vaku zaka kuma shingo.
Right. Mkoma munya. Zino manyato bata nyayaka naka mnishita aiwa. Pana patuta anezwe kodzero dzeve chidiki kodzero dzevana. Something seems to have come about. Ne patinenge chiendra mbele ne urukuro. I've had this conversation now na wakasiyana siyana. Vamwe vari kuti mamiriro akaita upfumi hwenyika seems to be the root cause behind why kodzero dzevechidiki dziri kumbunyikidzwa. Muri kunzwa Mzvare Melissa navo vari parunhare veAtuz vari kuti aiwa isu hatichakwanise tirivarairidza hatichakwanise kusvika kubasa kuti tidzidzise vana ava tivape basic right education yavo imi muno mungati pamusoro pezvozvo togadzirisa sei upfumi hwenyika kuitira kuti kodzero dzevechidiki dzisambunyikidzwe vechidiki havaende kuchikoro vaende kuzvipatara varapwe zvakanaka vawanawo nutrition iri nyore vanwe mvura iri safe and clean.
Ndiri kupanza ipapo pari kurwadza munhu wose muZimbabwe vechidiki nevechikuru kana mapensionia ani nani but pandiri kuti ipapo vapasangomhanyirwa kungoti government chete. Takatarira pakapinda vamunanga munhu aitaridza kuti shuwa ane shungu dzekuti chii nyika igadzirisike chifunga chara magadziriro akataka vheta ke kubva kuvana diki vana kete kovhindiri achisara vanhu akaita sana mutombori kana mupolitics atati munhu anga aine chifungo but akashaya support mwati akati tiri kudira jeche haivhiyiwi haiti sei nyaya yepolitics hainesi muzimbabwe chitokambwa tara kutetuka muri ikoko pandombera wamamitengo atara pampindira akaita ana George Bush mukatara kana mapindira akaita Donald Trump aripo pandoita mutauro but vanozoenda behind the scenes sevanhu vakuru kana ari kuitira nyika yavo votaurira behind the scenes kuti iwo mudhara iwewo Trump iwewo wakaenda kurussia wo ukanokana vanhu vaita kuti vamarussians ayawo mutoti mundibirire but anyway nyika ndeyedu ngatiende kumberi ngatiaure behind the scenes tona tete sei tisaitika mangwana ndo zvatakati vanavachamisa ndiri kumanya kutaura kuti haivhiyiwi ndabiri wamaelections wava kuti youth yake yakumanya kupinda murodzi akiita sei hasi kuvadzivisa after tatira kutaura futi kuti those people they were stupid vangomhanya apa tasina kutaura saka maproblems amuzimbabwe hasi kubva kuone side ngati zvigamuchire izvozvo kuti maproblem ezimbabwe hasi kubva kuone side kuti zvigadzirisike zvinofanira kubva kuboth sides kuti zviri kubva kudivini ofuchi mapato makuru maviri akanganisa zimbabwe izanupf neMDC saka vanhu vakuraona ngavatara vakamirira kuti semunhu wepolitics semunhu ari kuembisa vagoni kuzoshora divi ravo vatara vakamirira ngoka ingomanori achiti pangu pangu asi chokwadi nechekuti mapato avari maviri vakakanganisa zimbabwe
aiwa allright tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa mukoma munya muudzoke next week right vamunya vataura zvinhu zvakawanda ipapo regai tinzokuti iyena ukurawo neutini ngombono kamunya vakurawo nemuripo parinarera Godfrey, are you still on the line?
Yeah, ndiripo.
Right, you heard everything that Munya said. He's dropped a lot of points. His first I guess analysis was kuti hanzi zvamuri kutaura izvo hanzi chimbomira whoa nenyaya dzehondo whoa. And this is about children's rights. Munoti inazvo izvozvo.
Chekutanga ndoda kueducate mukoma munya kuti vazive kuti Zimbabwe ine one government. And that government ikutungamirwa navaemazero munangagwa veZANU-PF. And when Zimbabweans claim their rights, they don't claim from Machamisa to the government. They claim from ZANU-PF and the government, because ZANU-PF is not government at the moment.
Mm-hmm.
And Mnangagwa is the leader of the government. So, Karamana Zimbabwe, what they claim are their rights. What do they claim about Mnangagwa and his government? Karamana Zimbabwe, what do they claim about Mnangagwa and his ZANU-PF government? Karamana Zimbabwe, what do they claim about Mnangagwa and his ZANU-PF education is accessible to Rakwana. One of the Amnangagwa and his ZANU-PF government, because no other government. But we have to say that 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 we have to saka isu ivo kana vachida kuzoblema vachamisa ngaavape mukana first vaapa mukana wekutungamirira nyika toona zvavachabudisa
aiwa mukoma batai parinhare tinzwewo kuti muzvare Melissa vari parinhare apo vanoti nazvo nezvamabva kutaura sisi Melissa usakone cingweni
sisikone
so kupume into einenye la you know one of the issues Mzwilu Godfrey asitai uhulumende mkanya ngani nguye ohluphayo kodwa umlaleli uyangena kuhlelo uthi hayi you can't just blame it all on government you're the people who are mainly affected by what's going on and in turn it's something that's affecting the children what would you say about everything of that
okay firstly children should not have to suffer for all this the child should not be worrying about bread and butter issues and our stance is our movement is not a political one.
Mm-hmm.
We just want our bread and butter issues to be addressed,
mm-hmm.
and so that children get their rights are fully attended to. So all we want is to be able to go to work and to have our salaries in US dollars. That's all.
Melissa, how do you then separate the two? Because there seems to be a link between everything.
sorry?
How do you then separate the two between the bread and butter issues and the stuff that kids are having to go through? Because as we mentioned early on, everything seems to be, the root cause seems to be the economy. So how do you then separate, okay, amalungelo abantu abasakhulayo wona, we need to make sure ukuthi they're not infringed on, but at the same time fix this issue?
Well, unfortunately, at this point, their rights, they're already infringed on, they're affected. So they, right now we cannot separate things. So I think the way forward right now would be for all the stakeholders involved to come together and try to come up with a way forward, so that the rights of the children are not infringed on. At this point, it's, we can't separate. So I think the major way forward is to have all interested parties sitting down together and trying to find a way forward.
Okay. What's in Gumba? Ngane kwenye ngithatha umlaleli sizokuthi yena umlaleli uthini ngombono wakho. Kola kola mtereri mavakupinda muchirongwa ariparu narindiani. Hello, kola kola ngezokuthi ngilomlaleli kwenye. Lunza otimterera vakudropa aiwa nyayeri mgangoma inzwa Zimbabwe omuhle nhasi tirikutaura nezvezuva revechidiki zuva iro rakananga nekucherechedza mabasa akaitwa nevechidiki vekusouth africa uko 16 June 1976 vechidiki vekusouth africa kusanganisira vahector peterson 12 years old young gentleman took to the streets of Soweto in what people know as the Soweto uprising. Ndipo pakafa vechidiki sezvamanzwa zvabotaurwawo navakurawo one. Vechidiki vakawanda, vamwe vanoti 500, vamwe vanoti 700, vakafa vachirwira kodzero dzavo. Vanga vachiti aiwa vachiudza varungu hurumende yeapartheid yenguva iyoyo muna 1976 vachiti isu sevechidiki hatisi kuda zvokuita zvokudzidziswa neafricans. Hanzi kana muchida kuti dzidzisa either teach us in our mother tongues or teach us in English. Asi zvokuda kuti dzvinyirira muchitipa muchitedzidza neafricans, aiwa hatidi. Tabva tabvunzawo vakura one navo vechidiki vebato remdc ndovanga vachitendera nyika yese vane chirongwa chavo pavanga vachisangana nezvizvarwa zvekuzimbabwe vachinyatsobata nyaya dzakasiyana siyana that are linked to the issues that come with the day of the African child. Tudzewo maonero enyu pamusoro penyaya yatinayo mugango +12024650319 is the number to text on WhatsApp. Otherwise munogwanisa kuti bata pa 6192077 of course +12024650319. Ngatsanganei pachirongwa The Connection tripano tione kuti vanhu vari kuti chiiko pamapeji edu. Vanhu vakawanda vari kupinda muchirongwa, ndinotenda zvikuru, ndotofara. Hudson Michael Mungwama is saying haana kuvhoterwa ndokushaya kwaakaita support. Usatinyepera, it seems as though he was referring to kuno muteereri wedu Mukomanyu Munya. Hazina kei Mukunda, stop comparing Zimbabwe to USA. Hazi hakufiwe nenzara kana kushayikwa mabasa kuamerica. Aiwa, ichocho hachisi chokwadi, not munhu wese ane basa kuno kuamerica, but I understand your point, Mukoma K Mukunda. Hanzi Munya is a ZANU PF mouthpiece. Hapana chakashata nekuva munhu anotsigira bato reZANU PF as long as you're being logical. Fortune Brighton Mafuri says, saying, watching from Rudeport, South Africa, please call me. Okay, Mkoma Fortune, titakutua gai tukupinza mchiro ongwa. Mkoma Peter is saying, call Vaisa number yake, titakutua gai kutumipinde mchiro ongwa. Stanley Ziripili is saying, watching from Western Cape, that's the home of Afrikaans itself. Hoogant, Stanley, Hoogant, Hoogant, ek is baie goeie. Alright, ngati nzoe kutu, diruun zoot, ndine mtereri, I have another colleague, ngweni, asizwe nguti yena uti, ngota bolu kone kutuini. Kola kola mtereri, mapinda mchurongo, aripara nari ndiani.
Magadi ze, iti diyo seven.
Ya, iwa tiri bozo, mburi raite.
Nukara kese, muritora na Jonathan, ari mdebe, ni South Africa.
Mukoma Jonathan, ziri kufamba, ere kudebe.
Jonathan,
Koma Jonathan uku gokwe, right? Aiwa tinofara zvikuru nekuva nemupachirongwa. Nyaya iri mugango mainzwa June 1976 vechidiki vebato vekuSouth Africa vakapfuurwa nemapurisa apo vanga vachiratidzira mumigwagwa uko kuSoweto uko kuJohannesburg kuGauteng vachiti isu hatisi kuda kuti kodzero dzedu dzimbunyikidzwe. Munotii nezuva iri?
Zuva iri ndinoona rari zuva rakaoma seri Uganda ni South Africa, nchi ya South Africa. Asema kwa sababu David no, izware kuti rimati nambo, kufunanga kurusununguko. Rizwazi rinokosha kodzero dzemwana, kodzero dzemwana ndanga takuda kukira nehasha pataura umwe afona kuti diocesan asaira kuti haifani kutanganiswa nepolitics. Chekutanga, politics inoafekta kodzero dzemwana, politics inoafekta kusafamba kwezvinhu munyika, zvese izvozvo zviri centered on politics. Sakana politics zvisina kunaka, hatina kwanisi kuwana wechidiki akasununguka, hatina kwanisi kuwana wechidiki aswana kodzero dzake. Kodzero dzemwana dzewechidiki ndedzipi? Number one, dangoti ga, number one, kodzero dzechidiki dzinonanga kutanga kuva nedzidzo yakasununguka, dzidzo isina kuti waine mari kana kuti hauna mari unofanira kuwanza uchienda chikoro. Kodzero yechidiki inowanika kana uri munhu anokwanisa kuti warapwa paunoda, pawakasununguka, paungonzwa kuti nii hapasi kumira zvakanaka munyama dzako, zvese zviri mukodzero dzemwana wechidiki. Asi kana zvichiri kuwanika kuzimbabwe, tinotarisa kuti zviri kubva pasi, tinoona zvichibva kuti hurumende inenge ichikundikana. Saka kana hurumende ikakundikana, ndo patinoona vechidiki vachitaura kuti aiwa kana zvadai soo tinopinda musiti, kana zvadai soo chero pakasara ma500 sevakafa kusouth africa, aiwa ngazviiti kazvo, asi generation inotevera ndikagadzirira pakanaka. Saka vanotaura kuti hazvifani kusanganisa nepolitiki, ngazvitauro zvakasiyana, kutaura zvekodzero chete dzevechidiki, aiwa vari kurota vanofanira kuti vatambe mutaura kuti kana izvi muchegumi chikasavako mucheki zvinodzakangira kati dzakangira kuti kana papolitiki ikasafamba zvakanaka, nyika ikasafamba zvakanaka, kana chegumi chechi hachiuyi. Saka dzimwe chete kana politiki idzodzo dzikafamira zvakanaka, kodzero dzechidiki haakwanisi kudzisisaiza kuvifurai. Saka inini chidimbo ndiri kuti izvona a ngatitange tagadzirisa kupolitiki, ende politiki yadzinogadzirisa newechidiki kwete vatana vabvezera ngavagari kumba, vagara kumba tokwanisa kuva nekuziva kuti taakutungamirwa nemunhu anonzisa
mukoma Jonathan. Regai ndimbokubvunzaiwo kamukoma. Mira, musati maenda mukoma, ndine mubvunzo wandachida kukanda kwamuri semuteereri. Makaona vechidiki kusouth africa muna 1976 vakaenda vakanopfurwa vakafa vachirwira kodzero dzavo. Zvino tiri kunzwa vakurawone navo bato remdc last week vakatoita press conference vechidiki vakati aisu nesuka nhangwe zvikanzi madii nhangwe mukadii nhangwe mukatirova tiri kunoratidzira tichiratidzira kodzero dzedu. Asi nehistori yatinayo makaonawo gore rapfuura iri kwakaurawa vanhu vanhu vakapfurwa pavanga vachiratidzira dzisiye zvikaitika zvekare. Zvino zvazvo kuti vechidiki varase upenyu here vachirwira kodzero, kana kuti pane imwewo nzira yatokwanisa kutora kuitira kuti kodzero dzevechidiki dzitange kuremekedzwa?
Tinonzi kodzero kuti mune kodzero dzenyu, kodzero dzenyu kana mune mudzanyiriro, kodzero dzenyu inodzirwira kana makadzidzanyirirwa, ende kudzirwira don't expect to get it in a civil case, don't expect the way to get your right in a, like a walk in the path. No, it won't work like that. Tiri kurangarira tichiri kuchikoro, ndakambozviitawo ndandiri mumafidhi minini akasiyana siyana tiri kuchikoro, taiti kuti tinzwike kudzanzwika maitenge matoita chimwe chinhu chinopa impact. So that impact of losing life haisi yatinenge takatarisira chirwira zvatinichirwira, asi wotoona kuti hapana imwe nzira kusiri mufande kuti kana iwe uchitiwo ukaenda kuchipatara kwacho haukwanisi kunge uchirapwa, pari kuti hapana kana chinenge chichifamba. Saka kana kodzero dzako usiri kudziwana within the peaceful means, itonizi sacrifices zvese, hapana kusiri kufa.
Aiwa mukoma Jonathan, tinotenda zvikuru nokupinda muchirongwa. Mudzoke next week handisi.
Ndatenda chose, ndatenda chose mukoma Jonga.
Aiwa mukoma Jonga, ndisekuru wangu ari pachirongwa izvozvi ndi Mike Hove.
Mike Hove, ndatenda chose, ndazera ngori Jonga kandimiri, Jonga kandimiri.
Aiwa musatye, chavaudza hangu kuti muri kuvafunga.
Good, ndatenda chose.
Alright, nangu Jonathan Zulukandaba ungenele kuhlelo waza wakhuluma okunengi, kodwa ngifisa ukuzwa kini mthwakazi omuhle ukuthi yini umbono wenu mayelana lohlelo mayelana ngodaba esilalo kuhlelo namhla. Ekhathini lethu ele-VOA ndebele kulabantu vele abafaka imbono wabo. Thank you so much. Nangu unqobani uthi siyabonga msakazi, ngiseGoli eHillbrow. Kunjani eHillbrow mnumzana? Nomsa nekevan uti June 1976 incha yayi brave. Bezimisele bonke ongenzo futhi babazi kuhle ukuthi yi do or die. Njenga loko kushiwo ngumnumzana uJonathan usanda ukungena kuhlelo kuthiwa when you are fighting for your rights, it's a fight for your rights. Kuthiwa don't expect it on a silver platter, Zimbabwe muhle. Nangu Austin uthi God is about to do something good for Zimbabwe. I remember one of the prophets said so. Liyavumela ngombono wakhe na. Nangu Sikhumbuzo Mlalazi uthi uSatan so wathiwa li playground ezweni lakithi. Kuthiwa izinto azimanga kuhle yibhelize ukuthi hayi, there's a force that's playing in our country and it's inexplicable. It's not a good thing. Nangu Tau uthi call UK was wafakile nombolo yakhe. Hayi Tau, sizakudinga tshakutshaka ikhulisha kumpinde mchirongo. Asingathi zokele kuna vakura wone tinzwe kuti ivo vanoti nezviri kutaurwa nevatereri. Vakura wone muchiri papari nare.
Iripo.
Right. Pane zvinhu zvakawanda zvokubuda muchirongo nhasi. A lot of things are coming out of the program today. Now let's backtrack a little bit. I'm sure I've had the opportunity of speaking to other activists and other young people and so forth. And a lot of them seem to believe that, you know what, Zimbabwe is at a stage and point whereby for children's rights to be respected, something similar needs to happen. Everybody watched Sarafina and we all saw what happened, what the outcome was. We all have a fair idea of what happened on the 16th of June, 1976. Now we're hearing you guys as a party, as young people saying, you know what, no matter what, we're also taking to the streets, we're also doing it. Do or die, whatever happens, happens. How do you move forward? Is there no other safer way of getting this done to ensure that the rights are respected?
There's this quote by King Martin Luther the II, which says, our lives begin to end the moment we become silent about things that matter.
Mm-hmm.
So the moment we see our education system deteriorating and keep quiet, it means that's the beginning of the end of our lives. The moment we see hospitals without drugs and keep quiet, that's the beginning of the end of our lives. So the best thing is to stand up and fight for our rights. And there's no one who will come to fight for us. So the best thing now is to learn from the 1976 event of South Africa. We should sacrifice and commit ourselves to fight for the general Zimbabweans, to fight for the general Africans, to fight for everyone. Because it's not everyone, we have got the talent to speak for someone. But the few that we have in the political circles, the few that we have in different countries, can speak on behalf of others. And that's the reason why, as the Youth Assembly of the MDC, we are saying this month of February is a month of radicalization. So starting from July next month, going forward, we mean business. And we are going to stand for the rights of the young people. We are going to stand for the rights of the ordinary Zimbabweans.
Mm-hmm. Aiwa mkoma kuruwa one rega inukubate ipa mromo ndende kuna Melissa Chinzo uti ena u Melissa utini. Melissa, usa konekto mwenye sisi? Hello, Melissa?
Hello.
Right. Yes. A lot of things seem to have come out of this discussion and I want to come back to you seeing as though you guys are apolitical and I really love that fact. Now, Sigesa Kasisuguti, you know, the biggest issue ekhona that seems to be leading to all this is isimo somnotho esingamanga kuhle. Now, isimo somnotho abanye bathi hayi ngeke ukwanisa ukulungisa isimo somnotho without fixing ipolitics. Kodwa kupolitics sekule stalemate. Abe MDC bona bathi umnankago kumele achiye umsebenzi. Umnankago yena uthi hayi mina ngavotelwa ngangena okusemthethweni. So we need to figure out a way forward. How do you then go about fixing udaba lolu njengoba there's so many things that are now going wrong based on into encane kanjalo?
Okay, well, like I said before, Tina, we are not a political movement.
Yeah,
we're just our issue is mainly addressed to our employer, whoever is in charge. We're just saying, Tina, as in negative 70 slambide. Niggas 170 in Islam Bibi, Sifuna onguye osikhathileyo esikhangelele awethu ama rights engakhangeli awomntwana kuphela. So okuningi kwepolitics nike sikhomente ngakho, siza khomenta kakhulu like I said before on bread and butter issues.
Hayi ngiyakuzwa sisi. Manje now based on like you said, it doesn't matter who your employer is as long as you're fed. Abanye ababalisi bona bathini? How are they going about helping abantwana babo?
Umbalisi is a teacher khona phala la ungumzali. So by withdrawing our services, so we said truly that it's difficult for us to cope with our own children and also with the children that we teach. So this is the situation we would see assisawazi ukuthi senzi. So stay pants. But not, we're just withdrawing our services and staying at home and waiting for that dialogue with our employer.
And at what stage do you then retract to be willing to work alongside your employer?
Well, I don't know. Well, I think, like I said before, well, there's revenue tax. That can be refocused on our social services. Like education and well, education like we're talking about now, education and even health, because all those things affect children. Maybe there should be a refocus on revenue and how it is distributed on all the social services. So I think maybe that's where the issue is.
Hayi ngiyakuzwa sisi, wathi ngikubambe kancane ecingweni, sizwe ukuthi abalaleli bona bathini ngodaba lokho egodweni. Ngibona u-Owen Nkomo uthi ongasifaka kuthiwa ongasikufa yikuphi, ngoba sobulawa yindlala ngokufanayo nxa ungaphakami silwise lobo bezanu-PF, ibandlela ezanu-PF. Peter Uti, the problem we have in Zimbabwe, some youths are used to oppress themselves, especially from ZANU-PF. In MDC, youth are ready for change, but because of these thugs from ZANU-PF, they infiltrate in our peaceful demonstrations and start to break things, looting things and breaking things as a result of these violence. State security will be unleashed to query the barbaric behavior. Woo! Ay, abantu bakhanya ngana bamthembu uhulumende ngempela. Kodwa u-Alec Uti, listening from PTA, baba zwiri kufamba ere ku PTA. Hi, I have my third guest. I'll sell us cards to Bushelo, but let me quickly take my third guest, hear what she has to say. This is Bushelo. Joining me is a researcher who has a keen interest on children's rights. Rights in Zimbabwe, Eshnes Masimura. Mzare Eshnes, Zirufambe. Right, so many things have happened, Pachirongwa. Kurukura nyaya ya June 1976, ukok South Africa, wechidiki, waka budane uwandu wawo, wachirwira kodzero dzavo, wangwewo wakafa, wachirwira kodzero dzavo, kuzimbabwe uko wechidiki, wakutinawo, wakutai, wachakura utora matano, wakafana na tukura urwira kodzero dzedu, hanzi kodzero dziri kumbunyikidzwa. Tikatarisa muzvikoro varairidzi vari kuti aiwa isu were putting our tools down, hatichakwanisa kudzidzisa vanhu vana nekuti chi nesuwo tiri kuenda tinodzidzisa vana tine zvara, vana vedu hatichakwanisa kuvabhadharira school fees. Mukatarisa muzvipataro, I don't know how many times madoctor achiti nesuwo taakuratidzira nokuti hanzi mukatarisa muzvipatara zvinhu hazvina kumira mushe. Zvino todii kuti nyika iendere mberi uyezve kodzero dzevechidiki dzisambunyikidzwe?
Inyaya hombe yamukutaura Nkoma, asi ndinoona sekuti tikagara pasi tikaita chinasa dhiruti yedialogue inogona kutibatsira. Dambudziko ndeyekuti tose taangosungikana tiri kushandisa hasha. Saka nyaya yekuita mademonstration kana kuti kuita mastrike, vanhu vari kuzvishandisa zvazvo, asi ndoona sekuti kutora matanho ekuita more of a dialogue approach yekuti togadzira maplatform togara pasi totarisa kuti pane situation yatinayo chii zvatingaita kuti zvinhu zvitii zvive neshanduko. Saka tina kutendekana kana kudii.
Asi muri kunzwa varairidzi, the teachers tinayo umwo we musangano we achuza. Vari kuti isi hatiite zvepolitics, nyaya yedu haisi yepolitics. Isi tungochema tinoti hatisi kubhadharwa. Varairidzi have gone back and forth na employer. Vachingovimbiswa tichakubhadharai, tichakubhadharai, musatye tichakubhadharai, musatye tichakubhadharai. Nanhasi vakuchema kuti taneta nongovimbiswa tichiti tichakubhadharai, nhasi hatichade. Nangu mkachivimbisa, until taona onda kubata mari yangu chiti, mari yangu iri mumbanga, andisi kuda. Zino todi, nukutu wanao nao wachatanga kuchema, wachita, pandu ina kuchikore na andisi kudziza, nukutu mrai riza hapa.
Nye, hili po mkwaba ndia kuti, aya, ada kuti, tingachiko, ma symptoms, echi gore chime, chiombe, chiri munyika, chine wa mnya ya ekonomi. Yedu inoda kuti ivandudzwe kuti pave neshanduko pane zvinhu zvose izvozvo kuti government kana mari iripo handifungi kuti vangaramba kupa mari varairidzi mari yekuvabhadhara asi kana ikonomi ichirwara zvinoreva kuti nyange homwe yegovernment inorwara government isu vatumwa vatakaita isusu kuti vatimirire vabate homwe yedu vachimaneja homwe yedu handisenyika ivo pachavo kana vasinawo mari zvinova zvozvo zvimwe zvinhu zvinogona kuva zvinoita kuti pave neshanduko inokurumidza yekuti maticha akatoda mari yakati government yobva yadi yabudisawo mari saka indakaona sekuti nhau ihombe ndeyekuti senyika tofanwa kungogara semayouth kunyange sevana vadiki nesuwo tofanwa kungogara pasi toona kuti tingabatsiridza sei nyaya yeikonomi yedu. Ndoto ni chaka yeye sakoje. Shume jeshi shuno zogadirika. Unge kana tawana ma gadirisiro e ekonomi yedu.
Right, Ashness. I know another thing that you're really passionate about is girl rights. The issue itself, June 1976. This year's theme is more about enforcing all of children's rights. What exactly is the biggest issue when we're talking about girl rights, especially amongst the children?
So for me, the biggest issues that are coming in for in terms of children, I've been working with children. I go to places where, like hopefully where I meet children who have been abandoned by their parents. Some of their parents have gone to look for work out there and they've decided not to come back and stuff. And I help out in the little way that I can. But the issues that I've seen is, the access to basics like even just education, access to decent like health facilities and stuff. Even though they are there, the facilities, but for them to afford them, or even to find the knowledge on how to get the free resources that are available for them, they don't have. Some of them don't have that information. But I think from what I've seen, the key issues that are affecting children's rights is when women are not empowered economically, when men are not empowered economically, it becomes difficult for them to safeguard the rights of their children.
All right.
That's what I have.
I watch Zaganaka. Zimbabwe mostly still sell a minute. I too. So let me give each guest about 30 seconds to wrap up the program. This is Kibuhlelo. Ndotanga nemi vakura one 30 seconds. Chipeta ichirongwa tudzewo mazwi edu ekupedzisira.
Alright, Zuma Mike. The answer to that is, it's been long as Zimbabwe and as young people singotarisa our rights being violated. And now, let me send this message clearly to the young people. Kuti. The time is gone where the young people have to be commentators. The time is gone where the young people have just to be analysts. And the time is gone where the young people have to be the critics. But it's high time that we have to stand up and take charge of our future as the young people and defend our rights.
Right. I want to know Tendaz Guru. Melissa, last 30 seconds. What are your words?
Okay, we as teachers want our rights to be met so as to also meet the rights of the children. So we are going to put our tools down until our needs are met. Then after that, we can fully offer our services.
Mm-hmm. Hi, Zimbabwe Muse, thank you so much for both, all of you, all three of you for joining me on the program. I really appreciate it. Zimbabwe Muse, sesifike emaphethelweni ohlelo tashika magumo echirongwa chedu chanasi. The Connection with your boy Mike Hove, Iowa. Tabata nyaya ya June 1976 apo vechidiki veku South Africa vakanoratidzira kuZimbabwe zvakare vechidiki vari kuti aiwa isikodzero dzedu dziri kumbunyikidzwa nesiwo tukita zvisei. Anokonekana mufaro, ndini Mike Hove. Bye-bye!